Vachitaura pachitiko chanhasi vamunangagwa varumbidza zvakanyanya China nechavati chipo chechivakwa chitsva.
Pandakaenda kuChina muna 2018 ndaiva nezvinhu gumi zvandaida. Pazvinhu izvozvo ndaida vatibatsirewo kuvaka paramende itsva sezvo yatanga tiinayo yaive diki. Hama yedu vaXi Jinping vakati vanozotibatsira nezvinhu zvina kusanganisira paramende sechipo.
Vamunangagwa vati China kuburikidza nemutungamiriri wayo vaXi Jinping iri kutsigira pamwe nekurwira Zimbabwe kumatare makuru akaita seUnited Nations Security Council. Vatiwo China iri kushora zvirango zvavati zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumavirira. Varumbidzawo China vachiti yakabatsira kugadzirisa magwenye emagetsi emarasha kuwange 7 ne8 uyewo kugadzirisa nhandare yendege Robert Mugabe International Airport. Vange vakatungamirira chikwata chevekuChina vatangwa weno vebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika nebudiriro reInternational Development Cooperation Agency vati chivakwa ichi ndo chivakwa chikuru chaitwa neChina kuchamhembe kweAfrica. Vebato rinopikisa Resistance Coalition for Change vange vari pachiitiko chanhasi, asi vakamboramba kuenda pakuparurwa kwekutanga basa kwenhengo dzeparamende vachiti havacherechedzi vamunangagwa vachivapomera mhosva yekubira sarudzo. Kochii chapa kuti vaende kuda nasi? Vanokokera nhengo dzebato iri mudare reparamende vaAmos Chibaya vaudza Studio 7 kuti vanga vasinei navamunangagwa asi kungovhurwa kwedare ravachashandira.
Hatina kuenda kuna vamunangagwa, taenda ku end of a ceremony yangaitwa nenyika yeChina kuparliament yevanhu vestap.
Vanokokera bato reZANU-PF vapupuraito garepi vati zviri kuitwa neTRIPC hazvina nematuro ose.
Tiratidzo zvekuti vari kuona kuti nyika haisi kumira, nyika iri kufamba, tiri kutoshanda takavavarira kuvaka Zimbabwe. Saka ndinofunga kuti zvauyawo munjere dzavo kuti aiwa zvimwe taakutosara.
Mutevedzeri wemurongi wemabasa muZANU-PF Youth League vataura ikandishaya vati zviri kuitwa neTRIPC kutya kudzingwa navachavangu.
Kuenda kwavaita kutya kudzingwa mabasa nekuti vakadzingwa kuparamenda havana chimwe chinovararamisa.
Nyanzvi munyaya dzebudiriro uye vari mukuru wezvirongwa muZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vaudza Studio 7 kuti zvinonyadzisa kuti Zimbabwe vakirwe dare rakakosha zvakadai neimwe nyika.
Kutokundwa nemarodhisha vakavaka paramendiyo yatanga tangotsitsirana imomo. Tanguungana imomo yatematanga tisikasakwani kuti zvechokwadi hurumende yedu inotiudza kuti neupfumi hwese hwatiinahwo senyika takakonewa zvechokwadi chokwadi kuzvitiwa paramendi yedu inosimbo yekuti tiri nyika iri sovereign yakazvimirira inotada nezvairi. Apa taakupuhwa paramendi remaChina.
Vatiwo kunyange hazvo chivakwa ichi chichinzi chipo havatenderani nazvo sezvo kusina tsvimborume inongobvisa mwana wemvana madzihwa.
Inyasha dzei dzakaita kuti maChina atipe paramendi, zvii zvimwe zvatisingazivi zvimadhiridhiri zvavakavirira nehurumendei zvavari kuwana, dzingave ngoda, dzingave gold, ingave lendi chaiyo, chii chaizvo, zvakabva handifungi kuti zviri zvega.
Mutevedzeri wemutauriri weTRIPC vaGift Hostel Siziva vazivisawo kuti bato ravo richange zvakare rodzokera kumisangano yedare reparamende uko vaivambosiya vachiti vainyunyuta nekudzingwa kwakaitwa dzimwe nhengo dzavo navasengezochabangu. Vatiwo zvizvarwa zveZimbabwe zvichaziviswa gwara richatorwa nebato iri mushure mekunzwikwa kwenyaya vakaendesa kumatare richiti vachavangu havana masimba ekudzinga nhengo dzeTRIPC.
Munoziva kuti nyaya yedu iri mumatare musi wa2 tirikupinda muhighcourt. Kubva ipapo we are going to pronounce kuti isu seTRIPC ndepi political direction yatiri kutora in terms of our engagement in parliament and our engagement local authorities.
Chivakwa cheparamende ichi chakatanga kuva kwa muna 2018 chikapera muna chikumi 2022 uye chinonzi chakavakwa nemari inosvika mamiriyoni mazana maviri emadhora ekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.